Meya weguta iri kanzura Blessing Tandi nasi vao za Studio 7 mushure memusangano wavaita ni vagari uye makanzura kuti vakaita chisungo nemapazi hurumende kuti vabadharirwe chikwereti chavo cheku Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra izvo zvinobva zvapa kuti chikwereti ichi chideredzwe. Meya Tandi vanoti kanzuru yavo inoda kuti kana zvinhu zvikafamba negwara kwaro vakwanise kupedza chikwereti chavanacho nevashandi icho chinosvika mamiriyoni mapfumbamwe.
Tandofunga pa meeting yatanga tinayo FD vedu vataura nawo yekuti government itiri pa ine paurongwa panguva ino yekuti tichinjane mari nevamwe varikuti vane zvikwereti zvedu zvakafanana nekuti isusu tine chikwereti kuzimura hurumende ine mari kwatiri. Saka tikutarisa kuti hurumende ikakwanisa kuti badharira chikwereti chekuzimura ine mari yanga ichitaurwa na finance director iri kusvika almost ma700 which means pa 1 million tikutarisa kuti hurumende ine chikwereti chedu che 1 million vanenge vatokwanisa kubhadhara mari iyoyo. Yes, tikauya panhau ye 30-70 ratio iyi ndofunga chinhu chatirikunyanya kutarisa ndechekuti isusu kanzuro yedu yakanyanya kuremerwa nekuti bhajeti redu tikainyanya kuritarisa ibhajeti riri kunyanya kutariswa nenyaya yemarate funds nezvimwe zvakadaro mari dzatiri kutarisa kubva macommunities. But zvaakushira kuti pari zvino tichikwanise kuenda in extra mile yekuenda kunotsvaga dzimwe mari zvakafanana nekuti vananapungwe makambanies edu achikwanise kuunza mari kwatiri tikwanise kuendawo isusu maincome generating projects zvakafanana nekuti tikwanise kutengesa mvura yekwamutare tinoziva kuti dikana nanhu vakawanda tikakwanisa kuita izvozvo chinzi zvinenge ratoo business riri kuenda muprofit making. Saka zvaakureva izvo zvinofanira kutimba mari yakati wandei. Zvimwe chetezvo ndinofanira kukanganisa nyaya yekuti tofanira kutsvaga maplans mamachines ekuti tikwanise kubatsira panhau iyoyi yekutsvaira nezvimwe zvakadaro zvinoreducer labour yedu because panotsvairwa nevanhu 1 machine unogona panotsvairwa nevanhu 5 machine unogona kutsvaira uri wega. Saka ndo zvimwe patoda kuti tinangane napo ipapo pekuhaya maplans nezvimwe zvakadaro.
Vatandi vanoti musangano wavo wanhasi mumwe wemimwe misangano yavari kuzoita nevagari vachibudisa pachina hwaro hwekanzuru yavo hwemakore mashanu anotevera. Vanoti hwaro uhwu hunosanganisira kuwanira vagari zvikoro, makiriniki, nzvimbo dzekutandarira, migwagwa nezvimwe. Mukuru wesangano revagari vemamutare reMutare Residence and Occupiers Association vaDavid Mutambirwa vanoti vanonzwa kufara nekuti vakuru veguta vave kutaridza kuda kushanda pamwe chete navo kuti mabasa eguta asimudzirike.
Zvichifanonge zvakasotangwa kare ndinotenda zvikuru kanzuro yapinda pagore rino kuti inge ichiita zvinhu zvakadai. Zvinhu zvinoita kuti vanhu vange vachibvisa mari yavo vakasununguka nekuti vanenge vachionekwawo sevanhu vari kucontributa muprocesi yacho kubvira pakutanga kusvikira painoguma nekuteedzera kuti mari iri kushanda sei. Uyezve zvinoita kuti vasave nemufungidziro wekuti dzimwe mari hadziri kufamba zvakanaka. Uyezve iyo kanzuro yacho inobva yakwanisa kungowana mari yakadi yakawanda nekuti vanenge vachibhadhara vachifara.
Bishop Sebastian Bakare ndivo mukuru werimwe sangano revagari vemamutare reUnited Mutare Residence and Occupiers Trust kana kuti UMRAT. Bishop Bakare vanoti kanzuro haifanirwi kudzokera shure padanho rayatora rekutaura nevagari panyaya yemafambisirwo emari yeguta.
Zvekuti Mutare City Council haiiti yega. Haiiti yega. Inoita misangano nevagari vemamutare kwete muchembo wachiita madecision muchembo masingazivi nevanhu kunze uko. Wakada kugara nevanhu pasi havazombokanganisi vanhu vanotaura pachena kuti nzira yemakufamba nayo yakara haina kururamaba dzokai kuya tigare pasi tipangaze. Saka izvavakuita izvi kutanga wakazviona wazvionawo kuti zvavaita makore apera hazvina kuvabatsira vaita zvikwereti zvakawanda because they were doing it on their own wasina vagari.
Kanzuro yemutare iri kuchema-chemawo nenyaya yevamwe vagari vari kutadza kubhadhara mitero uye mari iyi yasvika mamiriyoni mapfumbamwe kubva muna 2013. Vagari vamwe vevagari ava vari kupomerwawo mhosva yekupwanya midziyo yekanzuro zvinozoda kuti mari yakawanda kuti izvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.